manera kana kamuriye Zimbabwe ino studio 7
tichitepe nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Maniro akanaka vatereri, tinosangana zvakare maniro anhasi, kuri musi wechitatu, zvita 29, 2021. Makateerera kuStudio 7, nepenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe, dzamunopiwa neStudio 7, iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi. Bazi rezveutano rinoti vanhu 32 vakafa nechirwere cheCovid-19 nezuro. Nengo yeMDC Alliance vamakomborero aruzivishe vokuridzwa mujeri nhasi mushure memwedzi mipfumbamwe. Nengo dzezanupf dzomirira zvakabuda musarudzo dzematunhu nezuro asi vamwe vachinyunyuta kuti hazvina kufambiswa zvakanaka. Vanopikisa vanoti vari kushamisika kuti sei zanupf iri kuenderera mberi ichiunganidza vanhu yakachengetedzwa nemapurisa asi ivo vachirambidzwa kana kupa vakaremara nevakwegura zvekudya. Vabereki vakawanda vochema-chema nekukwidzwa kwemari yedzidzo. Hii ndio mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti nezuro vanhu 32 vakafa nechirwere cheCovid-19 zvasiya vafa nechirwere ichi vave zviuru zvina nemazana mapfumbamwe nemakumi mana kana kuti 4,940. Pane vanhu vakafa ava, 12 vakashaya vari kudzimba dzavo. Vanhu zviuru zviviri nemakumi mapfumbamwe nemapfumbamwe kana kuti 2099 vakabatwa nechirwere ichi zvasiya vabatwa nacho kubva zvichatanga kupararira vave mazana maviri ezviuru nemashanu zvine mazana manomwe nemakumi matatu nevapfumbamwe kana kuti 205,739. Bazi rezveutano rinoti vanhu vabayiwa nhomba yekutanga vaive mamiriyoni mana nezviuru zana nevatanhatu zvine mazana masere nemakumi manomwe nevashanu kana kuti 4,106,875. Vabayiwa nhomba kaviri vave mamiriyoni matatu nezana rezviuru negumi nevashanu zvine zana nemakumi mapfumbamwe nevanomwe kana kuti 3,115,197. Kutanga nezuro hurumende yakatangawo kuzivisa nezveuwandu hwevanhu vabayiwa nhomba kechitatu. Vanhu vabayiwa nhomba kechitatu vave zviuru zvitatu nemazana mapfumbamwe nemakumi mapfumbamwe nevatatu kana kuti 3,993. Vari kubayiwa nhomba kechitatu ava vanosanganisira vanoshanda muzvipatara uye vakwegura nevamwe vane zvirwere zvinovaisa munjodzi yakakura vakabatwa nechirwere cheCovid-19. Tichiri panyaya iyi, mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden vakazivisawo zviri pamutemo nezuro kuti vave kubvisa mitemo yekurambidza kushanyira nyika yavo vanhu vanobva kunyika sere dzekuchamhembe kweAfrica dzinosanganisirawo Zimbabwe mushure mekunge South Africa yazivisa kuti chirwere cheCovid-19 chemhando yeOmicron chainge chonyanya kupararira munyika iyi. Asi zvekumborambidza vanhu kushanya izvi zvinoshanda here? Tabvunza nyanzvi munyaya dzezvezvirwere zvekutapuriranwa muzvinafundo Davidson Sangweme vanodzidzisa paNorth Carolina University muno muAmerica.
Pakatanga chirwere chimatano aya akamboratidza kunge ari kushanda. Pari zvino ndiri munyika yeAustralia inova ndiyo yanga ine one of the most strict lockdown laws. Ndi pakutanga vakambokwanisa kuti chirwere ichi chirambe chisingapindi munyika mavo. Asi pari zvino zvangofanana nekwese kwese.
Asi kwange kune ndofu dzakawanda here dzakaonekwa sezvakaitika kunyika dzakaita seAmerica?
Hakuna kunyanya kufiwa sezvakaita dzimwe nzvimbo. Asi chiri kuratidza izvozvo ndechekuti chirwere chacho chiri kutongopararira. Nematanho akatorwa kuvharira Southern Africa anga asina maturo. nokuti chokutanga ndechokuti Omicron haina kutanga ku South Africa ende hakuna anyatsoziva kuti yakatangira kupi. Chakangoitika ndechekuti ma-scientists ku South Africa ndivo vakatanga kuibata kuti iripo. In fact pavakatozotarisa vakatozoona kuti kuna na Netherlands yanga yatoko kune chekare. Saka nyaya yekudzivharira namaboda nokuti vana ningava uye kuno haa ichi hachitirwere chinosarura ganda kana kusarura vanhu kuti imhando ipi yevanhu vanochiita. Chirwere chakatotekeshera nenyika yose. Saka kutoti nyika dzose dzichite maonera pamwe ndo zvingatobatsira. Matanho aya ekuvhara nekudidi haa.
Asi zvii zvingashanda semaonero enyu tichitarisa ruzivo rwavapo.
Chinongonisa kungoitika ndechekuti vanhu vatore matanho ekuzvidzivirira. At a personal level pamwe chete ne national level. But zviri kuita makefu nokuvhara vanhu izvi haa. Mashandiro azvo chaiwo chaiwo hapana ari kumanzwisisa. Nokuti dai zvaiva zvinhu zvinoshanda nyika dzakaita sana Sweden dzisina mbobvira dzaita lockdown kwaide kusisina vanhu. Iko zvino mukatarisa kuAfrica kwacho ndivo vanhu vasina kunyanya kuwana mavaccine. Zvakare ndivo vanhu vasina kunyanya kuita malockdown asi chirwere ichi hachina kunyatsoparadza. Chokwadi chiripo ndechekuti chirwere hachisati chanyatsonzwisisiwa kuti chii chaizvo chaizvo chiri kuitika. Asi chiripo ndechekuti iko zvino chinozikamwa ndechekuti mamasika anobatsira zvishuwa kudzivirira vanhu.
Tiri kuonawo Zimbabwe yabatana nedzimwe nyika kunyanya dzakabudirira kubaya vanhu nhomba kechitatu. Izvi zvingabatsira here vasaungweni?
Mavaccine anotaridzawo kuti anobatsira asi still zviri kuonekwa kuti mavaccine acho haadziviriri vanhu kuti vasabata chirwere ende haadziviriri kuti vanhu vasatapurirana chirwere. Asi chiripo ndechekuti mavaccine anobatsira vanhu kuti vasaita urwere rwakanyanya unozoita kuti vatadze kufema pamwe chete nokushaika. Saka tinofanira kuita maonera pamwe ende tinofanira kungoedza patinogona napo. Asi kuti tiite panic zvokuti tinotadza kuoparata kana kushanda handione zviri zvinhu zvinogona kutibatsira pachirwere chedenda ipi.
Nyanzvi munyaya dzezvezvirwere zvekutapuriranwa muzvinafundo Davidson Sangweme vanodzidzisa paNorth Carolina University muno muAmerica vachitaura vari parunare kuAustralia. Nengo yekomiti yepamusoro muboka rechidiki MDC Alliance vamakomborero aruzivishe avanga vagara mujeri kwemwedzi mupfumbamwe vapiwa mukana wekubhadhara mari yechibatiso nhasi nedare repamusoro. Thomas Chiripasi anotipa nyaya inotevera.
Vatongi vedare repamusoro vanota Mai Catherine Bachi Muzawazi naMai Fatima Chakapa Mambo Maxwell varasa mutongo wakaturwa nedare raMajor Street wokubvisa mukana wokubhadhara mari yechibatiso mushure mekunge vaharuzivishe vatadza kunomira pamberi pedare gore rapera panyaya vari kupomerwa yekunzi vakapamba vashandi vekambani yeImpala Car Rental. Vatongi ava vati hazvina musoro kuti vaharuzivishe vakarega kuenda kudare nekuda kwavo sezvo vakaudza dare kuti vakanga vasangana nemunhu ane utachiwana hwechirwere cheCovid-19 kadzo vakaita izvi zvakatodzivirira vamwe vanhu vakawanda kuti vasabatwe nechirwere ichi sezvo vakanga vasiri kuziva kuti vakanga vatapurirwa chirwere ichi here kana kuti kwete. Nokudaro vatongi vaviri ava vabva vasendeka mutongo wava Dennis Mangosi parutivi vakati vaharuzivishe vabhadhare zviuru gumi zvemadhora ari maRTGS semari yechibatiso pamusoro peimwe mari yavakambobvisa pekutanga. Vatiwo vaharuzivishe vazvipire kumapurisa nechishanu chega chega vagare pakero yavakanyoresa uye kuti vasa vhiringidzana nevafakazi. Rimwe remagweta avaruzivishe vaSimon Chabuka vatenda kuti izvi ndizvo zvatirwa nedare.
Ya, tinotarisira kuti makomborero aruzivishe anobuda zvara nhasi. Muchure mekunge apiwa bill rake $10,000 ende abhadhara. So zvangomirira kuprison kuti pavanosvika nerinonzi warrant of liberation vamuburise. Tirikutonzwa mumapepanhau nemuvanhu kuti makomborero aruzivishe ane imwe nyaya. Pari zvino hatisati taudzwa naiye makomborero aruzivishe. Nyaya iyi ine gweta rake rinonzi Obeshala ndiye ari kuita vamwe makesi makomborero.
Rimwe gweta ranga rishimirira varuzivishe ndimuzvinafundo Love Mama Duku avo vatendawo kuti vasunungurwa muna kubvumbi varuzivishe vakambobatwa vaine mhosva yekukurudzira vanhu kuti varatidzire zvinomhirizhonga mukati nekuramba kusungwa nemapurisa vakatongerwa kugara mujeri kwegore nemwedzi mina muna chikunguru vakapiwa mukana wekuti vabvise mari yechibatiso pamhosva iyi asi vakarambidzwa kubhadhara nenyaya yekuti nyaya yekuti vakapamba vashandi vekambani yeImpala yange ichiri mumatare izvi zvinotevera kuratidzira kwavakaita vachiti havasi kufara nekushandiswa kwemwe yemotokari yekambani iyi mukupambwa kwemumwe mudzidzi kubulawayo vatawanda mucheiwa nevanofungidzirwa kuti vasori vari kupomerwa imwe mhosva zvakare yekunzi vakaratidzira zviri kunze kwemutemo muHarare pedyo nemuzinda weMDC paMorgan Richard Tsvangirai House mutauriri weMDC Alliance Muzvare Fadzai Mahere vati havasi kutaura nezvenyaya iyi vachiti vanzi nemagweta avaharuzivishe vambomira kutaura nezvayo asi mutauriri wesangano reCrisis in Zimbabwe Coalition vaObert Masaraure vati vafara zvikuru nemutongo waturwa nedare repamusoro asi vati vaharuzivishe munhu ari kushungurudzwa zvine chekuita nezvematongerwo enyika
bumbiro remutemo rinopa kodzero kumunhu wese kuti akwanise kutenderwa kubhadhara mari yechibatiso kana aine mhosva yaanenge achipomerwa ichinge iri mukati mematare vaharuzivishi vadarika mwedzi inokwana mipfumbamwe vachingoenda kumatare vachimbindurudzwa kumatare panguva state chaiyo yanga isina ufakazi hwakakwana asi vachinyimwa kubhadhara mari yechibatiso kuti vagare gumba sekodzero yavainayo bumbiro remutemo
hatina kukwanisa kutaura nemunyori wejudicial services commission vaWalter Chikwana pamwe negurukota rezvemitemo vaziyambi ziyambi kutinzwe pavamire panyaya iyi sezvo vangu vasiri kudayira nhare mbozha dzavo asi vaziyambi vakamboudza Studio 7 munguva pfupi yapfuura kuti munhu anomira nemhosva dzake mumatare pasingatariswe kuti munhu abuda mbamani kugara mujeri kwenguva refu kwavaharuzivishe kwakashorwa nemasangano ekunze akaita seEuropean Union pamwe nehurumende yeAmerica vachiti uyu ndeumwe mucherechedzo wekuti muZimbabwe hamutevedzerwi kodzero dzevanhu zvinoita kuti Zimbabwe isabvisirwe zvirango zvayakatemerwa nenyika dzekumavirira idzi ndakamirira Studio 7 muHarare Jini Thomas chiri pasi.
Vabereki vakawanda munyika vari kuchema-chema nekuwedzerwa kwaitwa mari yedzidzo nezvikoro zvakawanda. Mutori wedu wenhau Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Kotoro yekutanga yegore rinouya inotarisirwa kutanga musi wa10ndira, asi vana vari kunyora bvunzo dzeordinary neadvanced level vanovhura chikoro svondo rinouya. Zvikoro zvakawanda zvikuru sei zvemaboarding zvakatozivisa mari dzinofanira kubhadharwa vana vasati vatambirwa pachikoro. Mari dzakanzi nezvikoro dzibhadharwe dziri pakati pezviuru makumi matanhatu nemakumi mapfumbamwe ezviuru zvemaRTGS kana kudarika, kana kuti 60,000 kusvika kana kudarika 90,000 kubva pazviuru makumana nezvishanu kana kuti zviuru makumashanu nezvishanu zvemaRTGS kana kuti kubva pa 45,000 kana kusvika kana kudarika pa 55,000 kotoro yapfuura. Amai Miss Bauren avo vane mwana anodzidza pane chimwe chikoro kudunhu remashonaland Central vaudza Studio 7 kuti mari yemwana wavo yakakwira zvakanyanya, asi vakati hapana zvavangaite nekuti ndiyo yakabuda musangano wevabereki.
Isu last 10 takabhadhara 46,000, then proposal yakazoiswa ministry it's 75,000. Saka it's almost double the amount tikada kuzvitarisa.
Va Benjamin Masese, mumwe mubereki vati hurumende inofanira kuona zvaingaite panyaya dzemari yechikoro vachiti dzakwira zvakanyanya.
Mari yacho inobva kututi.
Mukuru werimwe remasangano anomirira varayiridzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe Dr. Takavafira Zhou vanoti zviri kuitwa izvi zvekukwidza mari yechikoro zvinoreva kuti vana vakawanda vachatadza kuenda kuchikoro sezvo mari dzevabereki vavo dzemihoro dzisina kukwira sekukwira kurikita mari yechikoro.
Ma school fees into is $350 varayiridzi vachitambira 24,000 RTGS chigadza pasi mimba yomusikana.
Asi vanoona nezvekufambiswa kwebasa musangano rinomira vabereki renational association of school development committees and associations vabhani manokore vanoti hapana chikoro chinokwidza mari chisina kutenderana nevabereki.
mukaisa mabudget yenyu mukagara pasi sevabereki mukaenda kuna permanent secretary kazhinji kazhinji havarambe maproposals anenge mauya nayo.
Vamanokore vanotiwo zvakakosha kuti vabereki vaende kumisangano inenge yakokwa nevakuru vezvikoro nemakomiti avakasarudza, sezvo mumisangano iyi murimo munorongwa mabudget anozoendeswa kubazi redzidzo yepasi. Munyori musangano unomirira vakuru vezvikoro reZimbabwe National Union of School Heads vamunyaradzi majoni vauza Studio 7 kuti vanonzwa kuchema kwevabereki asi vakati hapana zvavangaita sezvo mari yemuno iri kuramba ichishaya simba. Vati zviri pachena kuti chave kudiwa munyika kutambirisa varayiridzi nevashandi vese munyika nemadhora ekuamerica kuti zvinhu zvigadzikane. Mutauri webazi redzidzo yepasi vataungana ndoro vauza Studio 7 kuti bazi ravo rinopa mvumo yekuti zvikoro zvikwidze mari kana zvichinge zvatenderana nevabereki, uye izvi zvinoitwa pachitariswa chikoro chimwe nechimwe.
Mafees anoapprovwa one school by school basis. School by school basis, maparents awirirana nemaschool authorities and then that school can then pay kuti mafees edare approved.
Zimbabwe ine zvikoro zveprimary nesecondary zviri zvipfumbamwe nemazana manomwe. Kunyange hazvo zvinhu zviri kuomera vabereki, hurumende inoti ichabatsira miriyoni nemazana mashanu evana nemari yechikoro pasi pehomwe yeBasic Education Assistance Module kana kuti BEAM gore rino. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Kuverengwa kwamavhoti kuri kuenderera mberi matunhu ose akavhota nezuro musarudzo dzebato rezanupf idzo dzaunza mutauro wakanyanya kumatunhu akaita semashonaland west, mashonaland east, manicaland, mashonaland central nemasvingo. Vamwe vari kuchema-chema kuti sarudzo hadzina kufambiswa zvakanaka. Vari kunyunyuta vari kuti vamwe vaiita zvechioko muhomwe, vamwewo vachirambidzwa kukwikwidza. Asi mashoko kuvatori venhau mutauriri webato rezanupf vakrist mutsvangwa anoti sarudzo dzakafamba hadzo zvakanaka munzvimbo dzakawanda kunyange dzakakanganiswa nemvura yakanaya kune dzimwe nzvimbo kunyanya kumasvingo nemidlands, vachiti vari kutungamirira sarudzo munzvimbo idzi vanokwanisa kutaura nevakuru vebato kuti dzienderere mberi zvange zvichifanira kuitwa nhasi. Mukuzeya nyaya iyi tabata mukuru mubazi rezvekuburiswa kwemashoko muzanupf vatafadzwa Mugwadi.
Sarudzo dzedu dzakafamba zvakanaka dzokutsvaka vamiriri vemaprovhinzi vemusangano wezanupf. Tinoda kutenda vaivhota nevaivhotesa navakuru mapoliticbor members namacentral committee namadcc edu anga achisupervisa sarudzo idzi kubva padistrict kusvika paprovincial level. Tinovakudza, tinovatenda nebasa guru ravakabata. Takaona kusina mhirizhonga, takaona kusina violence, takaona kusina kupokana kwakanyanya, asi takaona runyararo, vanhu vachivhota murunyararo uye vachiwirirana. Takaonawo vechidiki vachiratidza kuda musangano vachivhota nekuparticipata musarudzo dzedizi. Zvinova zvinhu zvinoratidza kuti haiwa musangano wakura, zvakare musangano ndawa vakuru navadoko, tese tinokwana muzanupf.
Vanhu vachaziva rini zvabuda musarudzo?
Zvabuda musarudzo anova maresults edu muchaziswa nokufamba kwenguva kana isu kunational command center takatungamirirwa navamupofu navamutsvangwa na national political commissar vabima tichinge tapiwa zvizere zvabuda kubva kumaprovince. Mapoliticbor members akatumwa kumaprovinces ndiwo achasaina maresults kana asaina otumira kuno kunational command center kuNational Election Directorate. Kunova kunotariswa zvichemo zvinyunyuto zvingava zvazvinda vamwe totizoparura kuti maresults edu akafamba sei. Saka zvizhinji muchaziviswa nenguva National Political Commissar vabima na national spokesperson vamutsvangwa.
Pane vamwe vari kuchema chema kuti sarudzo hadzina kuitwa zvakanaka. Mungatudza kuti nyaya iri kugadziriswa sei?
Pari zvino hatigone, hatina simba pazera redu rekuti tinge tichikurukura zvinyunyuto zvingava nevamwe zvokuti sarudzo kumwe dzakanonoka kutanga kana kuti dzakazodeyayo. VaNational Elections Directorate ndo vanoongorora zvose izvozvo vachizoona kuti zvingava zvakakanganisa here zvabuda musarudzo kana kuti angari masmall problems zvavo. Sezvamunongoziva musangano une vanhu vazhinji, ndeweruzhinji. Membership yedu pari zvino inoverengwa inodaruka 4 million nezvuru zvinoratidzira zvamazana. Saka naizvozvo zvinotoonekwa kuti hapasitadzi kuva namatambudziko. Kune dzimwe nzvimbo kwakuchinetsa kusvikika.
Nekuda kwei?
Nekuda kwei infrastructure ya maroads angachi neta kushikika kwe zimezumbo kunana Midlands Mberengwa nekunana Shirezi kumashingo kwa kanaya zinuwa soka kanganisa sokare kufota wachimbo wapiwa mkana ni National Election Directorate kuti wakondi nye kufota nasi saka kana wachinge wapi zando zinozeta utisaruzi zose zine chungana pangwe chete ruzhinji menyika yose yochiziviswa kuti zvafamba sei tinoziva ruzhinji mwese wakatarisira nekuti sarudzo dzezanupiyefu dzakakoshera munhu wese.
Mukuru mubazi rezvekuburiswa kwemashoko muzanupiyefu vatafadzwa mugwadi vari parunare muHarare. Sezvo chitema tisina divi ratinorerekera, tabatawo meya weguta reHarare vakambomiswa basa vaJacob Mafume vanova nhengo yeMDC Alliance avanoti havasi kufara nenyaya yemutemo wemunyika unotarisa kuti wabuda mbamani sezvo bato ravo riri kurambidzwa kuita zvirongwa zvaro kana kutobatsira vanoshupika.
Doza tinotaura kuti Zimbabwe yava neudzvanyiriri, yava nevanhu vanonzi havatevedzeri mutemo vari vanhu vezanupiyefu. Inyaya yatinogara tichitaura kuti maelections enyika yose ari kunzi haiitwe, asi maelections ezano ari kuitwa. Vari kuburana, vari kutenga mavhotsi, vari kutochengetedzwa nemapurisa kuti vanyatsokotyora mutemo weCovid. Ndoo kunonzi kurara pamusoro pemutemo kuri kuitika. Ndosaka tichiti maInstitutions edu ari kuda mareforms, ari kuda kuti agadziriswe.
Nechikonzero chei?
Nekuti kuti tirambe tichiita izvi hazvina zvazvinobetsera. Mapurisa acho haanyari, vari kuvachengetedza vacho havanyari, vari kungoita zvavanoda vasingatevedzeri mutemo yavari kuita. Iko zvino vari kurambidza vechechi kuungana, vari kurambidza vevamwe mapatizi kuungana, vari kurambidza ivo vanodawo kufara pamapati kuungana, asi ivo vari kuungana siku nesikati vachidzingirirana kuno nekoko, vachirovana pano nepapo. Chinotishamisa vanenge vakatochengetedzwa nemapurisa.
Zvingakwanisika here kuti muende kumatare muchinogonun'una nezvamuri kuita izvi zvekuti mapurisa anenge ari kutarisa kuti munabuda mbamani?
Tichaona matano atichaita. Asi nyaya iri kuitika pana apa ndiye kuti matare nedzimwe zvakagadziriswa kuti zvinge zvichiona kuti kodzero dzevanhu dziri kutevedzerwa vari kungotarisa divi. Human Rights Commission inotarisa divi, matare acho anotarisa divi, kana kuti nyaya yacho inogona kutora makore muchingonzvenzveredzana mumakoti iyo nguva ichifamba. Chiripo ripo ndechekuti mutemo ngautevedzerwe, mutemo ngaufanane nemunhu wese.
Ko vakaramba vakatsika madziro?
Isusu taona kuti vari kuramba vachiita izvi, tichangounganawo semaunganiro ari kuitwawo nevamwe, tochitangiravo ipapo. Nokuti hatingarambi tichirambidzwa isusu tichiona kuti ivo vanoita sekuti kana ukapinda muzanu COVID haibati, ukapinda muzanu unobvumidzwa kusangana. Asi tichaona matano atichatora kuti tikwanise kunge tichisangana nevanhu.
Meya weguta reHarare vakambomiswa basa vaJacob Mafume vanova nhengo yeMDC Alliance vari parunare muHarare. Zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vaimbova mutungamiri wedare reSenate muAmerica vari nhengo yebato remaDemocrats vaHarry Reid vashaya kumba kwavo kuHenderson, Nevada, vave nemakore makumi masere nemaviri ekuberekwa. Mudzimai wavo amai Landra Reid vati vaReid vange vachirwara nechirwere chegomarara kwemakore mana adarika. VaReid vainge vari mudare reSenate kwemakore makumi matatu nemana uye vakaenda pamudyandigere muna 2016. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden vati vaReid aive munhu akavimbika aitaura chokwadi nguva dzose. Muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kune dzimwe nyika, nhasi tine hurukuro namufundisi Eva Mudambanuki vekereke yeMethodist vane munamato wavari kuita pamadande mutande unounganidza makereke akasiyana siyana kubva musi wesvondo ndira 2 kusvika musi wa9 ndira gore rinouya. Reverend Mudambanuki chizvarwa cheZimbabwe chiri muNebraska muno muAmerica. Gati nzwe hurukuro ya itukwa na Marvelous Mshanganya wewe Studio 7 na Reverend Mudamba Nuki. Nje muna matu wawo uyu.
Inotenda marine ma organizations wakabere kwa mu United States of America ni ma prayer lines. Saka kupera kwe gorerino muna November, chaka iti end of year revival. Itakangatiru kutenda marine kutichenge cha mshure mekungeta sangana ni madambo tzikuwa kawanda sukuru kubudikiza ne kufirwa kugara kwedu mu diaspora nezo upenyu saka siana siana. Saka chaka iti a very successful end of year revival. Mukudaro takaronga sakare kuti mukutanga kwe gore kwe tinosanga na pamwe chete tichi namata kutange gore redu rwendo rwe kunamata mabvira pamwe muchize zuru wanoti rwendo rwe mujecha mabvira pamwe saka taone kuti isu sewana we Zimbabwe wanawe ku Africa wari ku diaspora wanozi na Jeremiah muriko na Matai muriko rora nai muriko itai zvose sekunge muri kunyika yekwenyu tiri ku Simuza, Jesu, pamsoro soro, mwari wedu, pamsoro soro, mwe ya mtsenari mtungamiri wedu, tiri kubatana pamwe chete. Ndoo paka pefu mba edu ya kuti, sekuti tiri ma prayer line, tiri ma organization, tadi kubatana pamwe chete, tichinama ata mwari wedu, watichenge cha kusika pakadai, isunge tiri pano nasi. Sinoroti tinedonzo, saka newa na wedu, ni muri zedu, ni ma organization, ni ma prayer line, panawe Zimbabwe, tichaba Tana, Muzum, Tichina Matamari, beginning together a revival.
Zvaka kosha sei kuti vanhu vawane kwevachirumbidza mari pakutanga kwegore, nyanya kudiaspora kuno.
Ndingati kwese, pane munhu wese angoripo kungopinda chete muna kugadzirira kutanga kupinda muna 2022. Chinhu chakakosha. Shoko ramwari rinotitaurira kuti tangai kutsvaga umambo hwamwari nezvikururama kwaupese zvimwe zvese zvotero. Azingaiti Miss Marvelous kuti titange gore tisina mwari nokuti mwari ndo wane bigger picture. Ndiwe mwari wane zviro zvese wanoziye mberi kwedu ndo wanotitungamirira. Saka zvakakoshe sesa kuti tisimbisane pakunamata mukutanga kwegore. Munozi wetu vanhu vanoite ma 10 days ekutanga kwegore kuparure gore kupinda mugore. Saka mberi kwedu mwari ari kutungamira asi isusu tabvire kuita yield tabvire kuita surrender kuna mwari kuti tititungamirirai tega hatikwanisi. Timu yedu iri kutaura nekuti tarisai mwari ari kuita zvinhu zvitsva. Zvinhu zvitsva zvipi zvavari kuita? Tingaziva sei zviri kuitwa namwari zvitsva zvavanoda kuita tisiri mwavari. Saka donzo redu ngerekuti tione zvamwari ari kuita tiri kufamba nawo.
Chirongwa chenyu ichi chinenge chiri kutanga nguvai uyezve vanenge vachida kupinda pachiri vanopinda sei?
Chirongwa chedu chichatanga musi weSunday January 2nd, 9 p.m. Eastern Time, 8 p.m. Central Time, 6 p.m. Pacific Time. Tinenge tiri kuramba tichishambadza tichipema Zoom lingedu. Last time, petaka ite end of year revival, it was very successful. Takanga tine kubatana kwa kanaka wanu wachitauri kwa watichiramba tichadvertise. Saka, tinokutenda ina kuti matipoi mukana, wekuti tiwe tinoshambadza isumarari kuita munoza America mukutanga kwegore 2022.
Avo vangwari Reverend Eva Mudamba Nuki vachitaura na Marvelous Mshanganya uye we Studio 7 vari kuNebraska muno muAmerica. Muchirongwa chedu cheLive Talk Diaspora Forum na 8 p.m. tirikutarisa zviri kusangana nezvaro zveZimbabwe zvekunze kwenyika. Kana mchida kupinda mchirongwa ichi, kana wo kutumira mashoko Studio 7, shansai WhatsApp number zidu zinoti 001-202-465-0318. Vanoda kutera Studio 7, tiba teina 7 p.m. pama saisa ya noti 909 a.m. 4930-13860 ne 15460 kHz pa shortwave mazwa ose. Munokwanisa kuzwa Studio 7 na 6 a.m. muvuro kusvika chishanu pamasaisa ya noti 909 a.m. 6175-7255 pa shortwave. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro inawo zvakare. Bazi rezveutano rinoti vanhu 32 vakafa nechirwere cheCovid-19 nezuro. Nengo yeMDC Alliance vamakomborero aruzivishe voburitswa mujeri nhasi mushure memwedzi mipfumbamwe. Vabereki vakawanda munyika vochema chema nekuwedzerwa zvakanyanya kwemari yedzidzo. Tabata shuka kumagumo echifungwa chedu cha nasi. Anukonika enemparo, ndinuenyu, Blessing Zulu, ndiri Washington DC mchiti. Mwadari shakanaka wa tereri, ndokusia mchitu kwa nauze, isindebele.
Kuizika tisenda bakuvi